mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 30 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti rezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana matatu ane makumi mashanu nevapfumbamwe 359. Hurumende inokurudzirwa kutevedzera mitemo yezveutano yeWorld Health Organization mukutamisa kwairi kuita vanhu vangavhiringwa nedutu mupengo Charlene. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana matatu ane makumi mashanu nevapfumbamwe 359 zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro mumatunhu eBulawayo, Manicaland, Mashonaland East neMatabeleland South iyo yakarasikirwa nevanhu vaviri. Vanhu zana nemakumi manomwe nevanomwe 177 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe nezuro. Pavanhu ava zana nemakumi mana nevana 144 vakatapurirwa chirwere ichi muzimbabwe. Makumi matatu nevaviri vachinzi vakadzoka kubva kusouth africa uye umwe chete achinzi akadzoka kubva kumozambique. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mashanu nevatanhatu 156. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mapfumbamwe nevashanu 95 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwawo neManicaland ine vanhu makumi matatu nevapfumbamwe 39 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru gumi nezvitatu zvine mazana matatu ane makumi maviri nevashanu 13,325 vapora munyika vachiita zviuru gumi nechimwe zvine makumi matanhatu nevanomwe 11,067. Hurumende iri kukurudzirwa kuti mukutamisa kwairi kuita vagari vekuchimanimani itevedzere matanho ekudzivirira kupararira kwecovid-19 akatarwa nesangano reWorld Health Organization. Vagari vechimanimani vari kuendeswa kune dzimwe nzvimbo dzakachengetedzeka senzira yokuvadzivirira kubva kudutu mupengo Cyclone Charlene iro riri kutarisirwa kupinda munyika chero nguva kubva nhasi chitatu. Mukuru wesangano rezveutano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti hurumende inofanirwa kuona kuti vanhu vose vakapfeka zvekuvhara miromo nemhino kana kuti maface mask uye kuti vanhu havasi kumanikidzana mumabhazi kana mune dzimwe motikari dziri kuvatakura.
Hurumende inenge ichida kuramba ichikurudzira kuti ngairege kuita zvinhu zvayo karikiriki isingatedzere ayo maguidelines anobva zvikare kubazi rezveutano reministry of health yedu yemuno nereWHO. Tiri kuona kuti vanhu vamwe vacho vari kunzi vatame motokari dziri kushandiswa kuvatakura hadzisi motikari dzakakodzera. Tikuona vakamanikidzikana dzimwe nguva. Tiri kuona vanhu vacho ivavo vari kutakurwa ivavo dzimwe nguva vanenge vasina kana kumbopfeka maface mask. Saka tinenge tichitarisira kuti ivo vari kutungamira basa rekututa vanhu ivavo vachiendesa kunzvimbo dzavanoti dzisina njodzi ngavatevedzerewo kazvinenge zvichifanirwa kunge zvichitevedzerwa nekuda kwekuti tisakasangwara zvekare pakututwa kwevanhu ipapo uye nenzvimbo dzavachazenge vachinoiswa vachazenge vachitoita dambudziko guru rekutapurirana kwechirwere COVID-19. Sezvo tiri kuona kuti vazhinji vacho matakurirwo avari kuitwa haana kukodzera, uye naivo vanhu vachowo zvekare vanenge vachida kupiwa dzidziso yekuti hongu masangana nedambudziko remafashamu yemvura, asi ngatiregei kukanganwa kuti COVID ichiriko, uye COVID inokwanisa kutapuriranwa zvikuru mukufamba kwavari kuita ikoko, uye nemunzvimbo dzavane dzinge vachinoiswa, sezvo vazhinji vacho vachazenge vachinomanikidzana zvekare munzvimbo itsva dzavanenge vachinonzi vagare, idzo dzekunzi dzinenge dzisina njodzi yemafashamu idzodzo.
Imiwo sesangano rinoshanda munyaya dzezveutano, mune mukanawo here wekuti munge muchipindawo munzvimbo idzodzo muchibatsirawo nedzidziso pakutakurwa kuri kuitwa vanhu ikoko vachitamiswa?
Hongu masangano akazvimiririra emacivil society vazhinji vacho vanotori neurongwa, vamwe vatove pagiraundi. Inini nesangano redu recommunity working group on health tiri kusumukawo zvekare kuenda kwamutare tichinozonobatawo tiri ikoko kwana chimanimani nekwana chipinge, asi nemamembers edu kana kuti mastructures edu ari ecommunity level iko kuchimanimani kwamutare nekuchipinge tatoactivata mastructures edu iwawo kuti vange vachiedza nepavanokwanisa kuti vabatsire kunyanyanyanya munhau yedzidziso. Tinoda kuti vanhu vange vachiramba vachidzidziswa. Munguva isuvana veZimbabwe hatidzidze kubva kumatambudziko atakamhenge takasangana nawo nguva yapfuura. Tinoramba tichidzokorodza dambudziko rimwe chete, tichiramba tichidzoka rimwe chete, tichitadza kunyatsogadzirisa nekupedza dambudziko. Zvinhu zvinorwadza kuti vanhu ivavo vekuchimanimani vakarasikirwa nemisha yavo, vazhinji vacho vachiri kugara mumatende. Mumatende imomo hamuna kugara kwakatambanuka, kwakasununguka. Munova zvekare munokwanisa kuva njodzi zvekare, njodzi yekuramba vanhu vachitapurirana chirwere ichocho chechecovid, nekuda kwekuti tatadza senyika kubatsira vanhu ivavo kuti vanyatsopiwa atingati mapermanent structures, uye kubviswa munzvimbo idzodzo dzavakanzenge vari dzakaita kuti vasangane nedambudziko recycloni idai. Nokuti vazhinji vachiri kutogara munzvimbo idzodzo dzine njodzi, uye vazhinji vavo vada kuramba vachipiwa dzidziso necounselling. Counselling yakakosha kunyanyanyanya kune vaya vakarasikirwa nehama dzavo.
Avo vange vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti vari kutarisira kuti vachaita chibvumirano nehurumende kuti vasabhadhare mari yemutero pamupunga yavange vasingabhadhare kubva muna 2017. Nhaurirano idzi dziri kuenderera mberi pakati pevamabhizimisi nebazi rezvemari. Vaimbova gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa ndivo vakabuda nechisungo chekuti mupunga usabhadharwe mutero kuri kuedza kubatsira vanhu makore matatu adarika. Asi iko zvino gurukota idzva rezvemari vamuturi nyuve kuburikidza nezimura vanoti vezvitoro vanofanira kubhadhara mari dzemitero idzi dzose kwemakore matatu. Vanorwira kodzero dzevatengi veConsumer Council of Zimbabwe vanoti izvi zvichapa kuti mutengo wemupunga ukwire zvakanyanya muzvitoro. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMutashu.
Hongu, nhaurwa iri kuenderera mberi iri kufamba zvakaisvonaka chaizvo. Ndinoona sekuti hapana hapo nhambo tisati tasvika pakunzwanana kuti rutivi urwu runoti, rutivi urwu runoti, uye chinangwa chimwe chete chekuvaka nyika kubudikidza nekugadzirisa matambudziko atinenge tasangana nawo. Saka pari zvino seConfederation of Zimbabwe Retailers ndinoda kuti ndidavire kuti tiri mushishi kuti tinge tichiita nhaurirano neZimbabwe Revenue Authority Zimra, uyewo nemamwe mapazi akasiyana-siyana ehurumende kuti tinge tichigadzirisa nhau yekuti mupunga uchajwe VAT. Ende uye vanhu vabhadhare VAT yacho kubva 2017 kusvika pari zvino, kunyangodai zvazvo vanga vasingatore mari iyoyo kubva kune veruzhinji 15% yacho.
Muna 2017 takaona zvinhu zvakawanda zvaitengwa kunze zvichinzi hazvibhadhare iwo mutero. Pane zvimwe here zvamuri kunzi mubhadhare zvakare?
Chiri kungonetsa ndiro rice. Saka tiri kuti isusu pamusoro peimwe mitero yakawanda yatinoripira, Tine 2% tax yatagara tichingobhadhara. Tinewo mimwe mitero yakasiyana siyana yakafanana nana pay ne VAT nezvimwe zvakadaro. Saka nhau ndeyekuti kuti tigozoti isusu mupunga ubhadharwe zvakare iyoyo iri backdated to 2017.
Asika bazi rezveupfumi riri kuti panogona kunge pakakanganisika mari inofanira kubhadharwa.
Kana paine anenge akararawo nezvamukanwa asina kunga aiyeuka kuti mupunga waifanira kunge uchiripirwa, hatigoni kuti tozongoti nhasi chitangai kubhadhara mari iyoyo nekuti mamusingairipiri, mamusingaibhadhare. Chikonzero ndechipi? Chikonzero ndechekuti panga pasina clarity, kana kuti ngati clarity yanga iripo kubudikidza nekutarwa kwakanga kwaitwa mutemo wacho. Nekuti hapana mumwe munhu angazoise madoubts kana mukuru wefinance ataura kuti chiregedzai kubhadhara tax kana kuti VAT pamupunga, mayeu, majarini, chikeni nebifi izvo zvanga zvambotarwa kuti zvibhadhare muPVAT. Chozongoti nhasi 3 years later tochitanga kuti aiwa panogona kunge pakareseka, imimi maifanira kunge zviziva moga kuti munofanira kubhadhara mutero iwoyo, saka chiripirai nhasi yacho yamusina kubhadhara 3 years ago. Bhadharai izvozvi, huyai tiite muite payment plan.
Pane chakaipa here apa kuti munogara pasi neZimra motaurirana kuti mungabhadhari sei? Vari kukupai kanguva.
Payment plan inoitwa mushure mwunge munhu atori nemari, aine tarisiro yekuwana mari kubva pane imwe nzvimbo kuti agozokwanisa kutanga kubhadhara muripo iwoyo. Asi kana pasitori nemari yacho uye tisina kumbobvira taziva kuti kana kuziviswa kuti zvataurwa naye mukuru wefinance uya uya, aiwa handizvo, bhadharai mutero. Iyo Zimura yacho yaifanira kuti kana vachina masa vaive mukuru wefinance vakataura kuti chiregai kuripira muripo, muparamendi nenzvimbo dzose mumaterevhizheni mumanewspaper vakanyora nyaya idzodzo vachitsimbidzira urongwa hwakanga hwaitwa nehurumende kuti tisasaripire mutero weVAT. Nhasi Zimura yoti bhadharai mutero iwoyo. Ndo zvatiri kuti isusu izvozvo hazvigone, zvinouraya mabhizimusi. Hatidi kuti tiite isusu zvitarafu kana mimwe mutemo ingauraya mabhizimusi aya anga achidzamba dzamba kuti amuke.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano revanotenga nekutengesa muZimbabwe nekunze reInternational Cross Border Traders Association rinoti rashedzwa kumusangano negurukota reSouth Africa rezvemukati menyika kana kuti Home Affairs Dr. Aaron Motsoaledi mangwanani anhasi. Mutungamiri wesangano iri vaDennis Juru vanoti vanotarisira hurukuro pamusoro pemitemo mitsva yekurwisa coronavirus yakadzikwa neSouth Africa. Nyezuro mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakadzika mitemo mitsva yekurwisana nechirwere cheCovid-19. Imwe yemitemo yavakataura ndeyekurambidza kutengeswa kwehwahwa uye kufamba-famba kwevanhu pakati pa9 o'clock manheru na6 o'clock mangwanani. Vajuru vanoti vanotyira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakaenda kumusha kuChristmas negoredzva zvichavharirwa muZimbabwe panguva iyi.
Hongu mukoma tanonoka, zvinhu hazvina kumira mushe kunyanya kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakaenda kuzororo kumusha zvichienda kuzororo rekisimusi neregoredzva. South Africa yasimbisa mutemo mutemo une chekuita nechirwere checoronavirus. Ndichitaura nemi kudai tadeidzwa kuti minista arida kusangana nesu, minista Home Affairs makuseni na 9 o'clock achipedza kusangana nesu ari kuzotaura nevatapi venhau na 11 o'clock.
Musangano uyu ndewoiva Juru
kuti anga achiisa mitemo yakanangana nemabhodha, saka ura hwedu takangobatiraura mumaoko mukoma tanonoka, nekuti hatizivi zvichange zvakamira sei. Asi ndichazama kuti ndinge ndichiudza vanhu sangano redu reICTA pa Facebook page pedu zvinenge zvichiitika.
Chii chakanaka chingatarisirwa nezvizvarwa zveZimbabwe kubuda mumusangano uyu?
Tiri kuona paine zvoda kuitika zvisina kunaka, zvisina kunakira vana veZimbabwe kunyanya vakaenda kuzororo. Sekuti South Africa irida kuya nemitembo inotyisa zvikurusa. Saka 11 o'clock minister wemaaffairs anenge achitaura nevatatu venhau pamusoro pekushwetera, pamusoro pekusunga nebhobhojani mafambiro anoitwa mumabhodha. So ndoo mamirira azvakaita.
Ko iko kumabhodha kwakamira sei pari zvino?
Mumabhodha amo mamusina mitsara yakareba. Manga mapora mama akufambika zvakanaka, tamirira hedu kuti mitsara izowedzera mushure mezororo regoredzva. Tinoziva segaro ziva kuti mushure megoredzva vanhu vanenge vaakubva kumusha vachienda kunotsvaga mabasa, vachidzokera kumabasa avo avagara vachisenza zvichingodaro daro.
Avo vange vari mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Torombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Vachinyora paTwitter pavo munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti bazi rezvedzidzo yeprimary nesekondary razivisa kuti zvikoro zvichavhurwa musi wa18 ndira gore rinouya kwete musi wa4 ndira gore rinouya. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Diva wande makadiva wande, ndinokutendai nekudaira kwamaita murume uyo. Vamwe vanotora mukana westudio kutaura zvinhu zvisina basa, kutuka vatungamiriri, kutuka mapatize dzimwe enyika. Studio haimiri ipapo. Ndinokutendai zvikuru wande nokutaura kwenyu kwakatetseka, ndichitsigira zvavo vati vanhu varatidza kuti havasapoti vanhu vasina gwara. Ipapo ndinomira navo nokuti MDCT haina gwara. Ichidawo kwasisa hama dzangu dziri masvingo muzaka muraini mamukumba, vese ndinokwazisai nevanhu vese vemamuroi. Ndikwazisa baba vangu vari kuHarare, Patrick Rakafa, Jetro Rakafa, ndipazazve Patrick Rakafa, Louis Rakafa nevamwe vese vanondiziva. Ndatenda hangu.
Makadini komuri yeZimbabwe, ndinonzi Patience Magaraba. Ndiri kukwazisawo Botho Madanire Knowledge Manyaira njee murume wangu. Ndichikwazisa mhuri yangu Tamira Nashe naTaropa Faswa Manyaira. Ndichikwazisa sisi vangu Ruvarashe Magaraba, Cheriti Magaraba, Joseph Magaraba. Ndichikwazisa kuti Knowledge Magaraba. Tinotenda.
Studio 7 apo makadi iko nguva dzamangwanani dzakanaka kudai. Tinokwasai mose vashamarari vanotaura chokwadi vasina divi ravakazendamira. Munovataura zvabuda muromo muri sezvazviri. Hamusi kunyedza mashoko muromo womunhu muchiita divi ramunoda sezvinoita vamwe. Tinokutenda nebasa ramunoita. Munotizivisa nawo dzezvokwadi nemamiriro ezvinhu sezvazviri. Musina divi, musina bato ramunozembera. Tinokutendai namukomatanonoka wande. Tinozari mushonga nezvibingamupi zvakawanda mukati memabasa vaimawo mumuzi edu vatereri. Tinomhura vamwe tichirumbidzavo. Asi regai kurasha mwoyo wei, tinokuda kwaizvozvo. Rambai makashinga, zivai kuti ndozvinoita kana munhu achishanda navanhu. Tinoitira studio iyi tiri kunyika dziri kuroendeswa Jonathan. Vaningi ndava ndiri muno muSwaziland. Tinowanawo dzozvinoitika kumusha kwedu zuva nezuva. Musingakurudziri mashoko enyonganiso neno ndoti vana veZimbabwe ndofunga muno waita zvaanoshivira kuita mugore ra2020 kuona kuti kutonga ndikwa Mwari. Arichinamatira 2021 regore rokubatana nokuwanira mangwana remhuri dzedu nenyika edu nezo zvatinobata tisine nezvimapato ezvenyika muno mwachishamura chiratidza kuti Mwari ndiye wakaratidza kuti hakuna chinobuda kana asina kupindira asi achingobatana sana veZimbabwe tironge zvinobuda munzvimbo dzatigere nenyika yedu tiishuvire kana tikagarika zvakanaka sei tiri kwatiri kana kutambura sei atingozova kuti kumusha kumusha chinokutendai nemanzwa angu ndo
kwazuva vashamara rine mose vaterere studio 7 ini zita ndini mudi wa zvanaka ndiri pano pamafikii nero ane chimuti chake anacho isikongresi yedu takaita zviri pachena kugweru iyo yeZANU-PF kongresi iyo yakanyengerwa vamwe pana Douglas Monzora vakanga vari koko gweru kwakaitwa kongresi MDC Alliance ndo vakatopinza Chamisa panyanga pari zvino vakatengwa neZANU-PF chimuti china nero ndiye muridzi wemasimba marecall zayana hana zvidhiri aya
mangwana kanaka namukoma jonga kandemiri namukoma blessing zulu namukoma tananoka wante nevamwe vanisina kudoma remazita rechiti mangwana kanaka indini zvangu pita ndiri kuno kusouth africa kupolokwani ndichiti pakaipa bato iro ratambudza ranetsa iro batirezano PF iro MDCT iyo yatambudza yanetsa kupe zvapapi president veparty MDCT zvapapi nhasi zvakuwanai takakuudzai kare singuru takuudza kuti senazvozvo enda motamba nevazukuru muri kumba nhasi uno zvamuwana muri kubata zvino zvisii zvenyu vakupe vanhu tiri kuchiona vezimbabwe tiri kuchema muri kudzinga makansela MDC Alliance muri kungoita zvese zvamuri kungoda michingoshandiswa ngeZANU-PF nhasi zvakuwanai hamusati matanga chandichikwanisa mhuri yekwangu kwagija ichiti vese katipinde mu2021 apo tiri vapenyu totikumbira mwari atichengete tipinde mu2021 takachengetwa nengirozi ndatenda zvangu vamushamarari ndini pita ndiri kuno kupolokwane kusouth africa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vadonald trump vari kushorwa nevamwe vavo vachinzi zvavari kuita nenyaya yekupa vanhu mazana matanhatu emadhora kana kuvapa zviuru zviviri zvemadhora kuti vabatsirike panguva ino yecoronavhairus zviri kukanganisira vanhu vebato ravo rerepublican party vari kuda kupinda musenate vatrump vakatanga vachiti vanoda kuti vanhu vapiwe mazana matanhatu emadhora vakatsigirwa nevebato ravo zvikuru sei avo vari kukukwidza kugeorgia vakazopinduka vachiti vanoda kuti vanhu vapiwe zviuru zviviri zvemadhora asi izvi zvave kukonzera kusawirirana mukati mebato ravo rerepublican party nyanzvi mune zvematongero enyika uye vari mukuru wezim expo dr tonderai taylor vanoti kunyange hazvo vatrump vachiti vari kuenda kugeorgia kunobatsira vaviri ava mukutsvaka rutsigiro vanhu vazhinji havana kufara nekumbotsigira kwakaita vaviri ava kuti vanhu vapiwe mazana matanhatu emadhora pachinhambo chezviuru zviviri zvemadhora
sarudzo iri kuitwa kuno kugeorgia yatotanga kutsiriridza izvozvi pane vaya vanovhota zuva rekuvhota zvikuru ndijanuary 5 asi vakavhura kuti vanoda kunge vachivhota musi usati vasvika vatanga havo kuvhota saka vanhu vakawanda vari kuenda kumapolling station kunovhota pasarudzo iyoyi isarudzo yakakosha pari zvino nekuti pari zvino madhemokrasi vane vanhu vavo makumi mana nevasere ibelieve marepublics vanova makumi mashanu saka vaviri vari kuvhotirwa panguva ino vakaenda kune imwe yepati ino bea wana majority mu Mumbai Parliament.
Chii chiri mfungwa zevanu, chii chakakanya sotarisa kanyaya ye sarudu ini.
Parizi ino wazinji, warikuda kuti pavele machinjire ekutongo kwenyika kubwa mune zangazu ina mutungamiri Donald Trump. Saka wazinji warimunu wariku tarisira kuchinja shiripo ne kuvotera vatsa chekutanga ndechekuti vaviri vanga varimo vane nhaurwa dzavari kupomerwa dzekusabata mari dzavo zvakanaka nekuita insider trading. Saka izvozvo izvo zviri kuita vazhinji vafunga kuti havana kukodzera kunge vachititungamirira.
Mataura pamusoro pavatrump, vanhu muGeorgia vari kuona vatrump zvakadini, vanovaona sei?
Pari zvino vatrump support yavo yakati dzikirei nekuti magariro nemagariro Georgia yange iri nzvimbo inovhotera vemarepublicans, asi ine kubata nekuonekwa kunge zvizvanga zviitika makore mana apfuura vazhinji vanga vaine kutsutsumwa kwakati o. Saka gore rino muvhoti yakaitwa vatambo vakarusa.
Tinoona zvakare kuti vaviri ava veRepublican Party vari kukwikwidza pamusarudzo iyi vanga vachiita sokutsigira kuti hurumende ipe vanhu mari dzinoita $600 pamunhu, asi ikozvinezvi vachinja vava kuti vanotsigirawo kuti vanhu vapiwe $2,000 pamunhu inodikamwa navaTrump. Pane zviri kutaurwa here pamusoro pevaviri ava kana tasvika panyaya dzekuti vanhu vapuwe mari?
Panyaya yekugoyiwa kwemari iyoyo ndinovimba pari zvino vaviri ava vatinonokei kuipindira nekuti pakaitwa voti musenate vakavhotera $600 zvichireva kuti vaviri vanga vari madhemokrats vakaenda pamberi vachiti aiwa vari kuwirirana nezvekutaurwa nokutungamirira Donald Trump kuti vanhu vapiwe ma-$2,000. Asi pari zvino vachinja vakuti vakusigira sarizo iyoyo. Saka panyaya iyoyo iri kuvakosta mavhoti.
So kuona kwenyu munoona sekuti vachabudirira pasarudzo iyi ndavapi?
Pari zvino vemadhemokrats vakutungamirira nenyaya yekuti vakatsigira nyaya yekuti vanhu vapiwe mari dzakati o dzinokwana kuita $2,000 pane $600. Saka mukuona kwangu pari zvino vemadhemokrats vari pamberi mumapozi ari kuitwa.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Tonderai Taylor vari parunhare kuGeorgia neStudio 7. Chokwadi, ini hangu ndinoda kusesekedzwa upenyu uhu hwavo mahama dzangu. Mambo Duterere ndisesekedze sezvo nguva yedu yapera. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi mashanu nevapfumbamwe 359. Hurumende inokurudzirwa kutevedzera mitemo yezveutano yeWorld Health Organization mukutamisa kwairi kuita vanhu vangavhiringwa nedutu mupengo Charlene. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.